chikwe chichinu chata iku na kunge chizofara nacho kana kurukuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission ya burisa gwaru rakafana na nairoro asi kana chaka chotarisa gwaru racho panguva ino ya tiri rukuratidza kuti harina kubuda zvakanaka sematarisiro atinoita kuti kana Zimbabwe Electoral Commission ichiburisa magwaro inotevedzera nzira dzakati nedzakati tangoriona richitenderera mumhepo sakureva kuti hatisati tanyatsorigashira dzegwaro rabva kuZimbabwe Electoral Commission.
Tomboti Zimbabwe Electoral Commission inozoburitsa zvakafanana nezviri mugwaro izvi zvidzamungataura pamazuva iwayo aziviswa.
Ndingangoti tinenge tichitogashira nekuti chinhu chatakatomirira chatiri kuti tatove kutiri kumashure kwemwaka saka chinhu chataitozonogashira kana vanga vachitozotiudza kuti ndiwo mazuva acho avakatara zviri pamutemo zviri pachokwadi chinhu chekutoti tinenge tichifara chaizvo kuti vaita chinhu chakanaka kuti vagone kugadzirisa panogona kunge pakakanganisika pakufamba kwatakanga tichiita panyaya dzemabaielections dzesarudzo dzekudzosera vamiri veparamende nevekumakanzuro saka tija tinenge takatotarisira chaizvo saka takatifunga kuti pamwe dairanga razobuda pamutemo taizokwanisa kutaura zvigaro kuti nesuwo takagadzirira kutarudzo idzi tinge tichipinda madziri tichiona kuti tinofambawo sei.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakanganiswa nekunonoka kuitwa kwesarudzo idzodzi?
Kana tichitarisa nyaya yesarudzo idzodzi tinoona kuti chekutanga kutyorwa kwebumbiro remutemo wenyika nekusaitwa kwesarudzo chechipiri tigoona zvekare nekuti sarudzo dzinoitirwa kuti vanhu vatsvage vatungamiriri vavo nevamiriri vavo saka kureva kuti izvozvi tine vanhu vangasvike kuma 300,000 vanenge vasina vamiriri kuparamende pamwe chete nekumakanzuro kureva kuti zvichemo zvavo zvinyunyuto zvavo zvavanotarisira munzvimbo dzavanofanirwa vachitungamirirwa nevanhu avo hapana ari kuenda nazvo kuparamende kana kumakanzuro kwazvinofanira zvichitaurwa izvozvi nyika yanga iri mushi kugadzira bhajeti kune vasina kutopinda vanenge vaine macontributions asingazotorwa nokuti makanzira avo havapo chisesa zvekare mamps anosvika iwo 28 vakawanda chaizvo ngeparamende isina vanhu vakanda kune kwatove nekutyorwa kwedzimwe kodzero dzinogona kunge dzisiri dzesarudzo chete asi dzine zvekuita nekugara zvakanaka kwevanhu kana mune zvekuwana zvemashandiro nekuwanikwa kwemvura zvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana.
Takanzwawo veZimbabwe Electoral Commission vachizivisa kuti havana masimba ekubuda nemazuva anoitwa sarudzo zvinobva kumutungamiri wenyika zvii zvamungataura padanho iroro?
Ndofunga seelection resource center tangobvira tichiti isu kunyangwe komishoni ichiwana yainganzi proclamation iyoyo kubva kumutungamiriri wenyika ivo vane matanho avanokwanisawo kutora zvekare kuti kukanzurwa kwesarudzo kunge kuri pamutemo semaonero edu iyi nyaya iri kumatare dzemhosva saka tinogona kutadza kutaura zvakawanda asi tiri kungoti isusu pane maitirwa zvaifanira kuti zvinge zvakaitwa taiti vaifanira kuenda kunotsvaga yatingati court order muchirungu kana kuti gwaro ravanopiwa nekoti kuti ayo takubvumidzai kumbomira saka kureva kuti ivo vekomisheni zvekare nemutungamiriri wenyika nevakapa instruction yekuti suspend elections vese vanga vachifanira kunge vakatora gwaro rinofamba zvichitera zviri pasection 235 yeconstitution yenyika yezimbabwe inotarisa mashandiro emacommissions akazvimirira ega.